sachigaro weZanu-PF vaEzra Ruvai Chadzamira vati vari kufara zvikuru nekukunda zvine mutsindo kwavakaita uye dunhu remasvingo richagara riri ravo kusvika madhongi amera nyanga.
Mhemberero dziri kuuya dzakakura zvikuru. Masvingo yagara iteritori yeZanu-PF inogo area yeany opposition party. Saka tinoda kutenda mhuri yemasvingo nekuramba vakamira panzvimbo pavo nekuvhotera musangano wavo weZanu-PF.
Vachadzamira vati Zanu-PF ine rutsigiro rukuru mumasvingo sezvakabuda mutsarudzo apo yakatora zvigaro 25. MDC Alliance ikahwina chimwe chete pazvigaro 26 zviri mudunhu. Asi vemasangano anopikisa vanoti kunyange hazvo sarudzo dzakange dzine runyararo, Zanu-PF yakakunda kumaruwa nekuti yashandisa mbeu fertilizer pamwe nechikafu kuti iwane rutsigiro. VaDerek Charamba vari mukomiti inotungamira MDC team masvingo vanoti vanhu kumaruwa vakatyidzirwa uye vakatengewa nemari.
Vachipakumazeva inyaya yekuti bato reZanu-PF rakashandisa chikafu mafertilizer kutenga vanhu, izvi zvakaita kuti vanhu vedu vazhinji vatye. Kubva zvenyaya yekuzodzi kwanzi kana mukavhura zvakanaka mukadzokera ku 2008 year runoff year, vanhu vakawanda vakavhundika neshoko iroro. Ndiraka yaitwa pakupedzisira kuti hatina kuzona mukana wekundoti inhema.
Mutauri weNational People's Party vaJefferson Shitando vanoti mapato anopikisa akashandisirwa mari uye chikafu nembeu kune vanhu vekumaruwa vane nzara, nekudaro vakazovhotera chero pavaisada.
Kumasvingo takatanga kuona nyaya yekuisa chibage chekuisa mbeu chekuisa fertilizer nguva chatakitanga maelection. Izvi zvakaita kuti vanhu vazhinji vaone kuti hapana chokuita nekuti nzara yakaguma kumasvingo. Vanhu vakafunga kuti zvingaona nekuti zvaderesa paZanu-PF, saka vote buying ndiyo yakanyaidza zvikuru. Kunotizve chimwe chechipindiro chekuti vanhu havana kuzwisisa nyaya yekuti
asi vachadzamira varamba mashoko ekuti bato ravo raityidzira vagari uye raishandisa mbeu nechikafu pamwe nemari yehurumende kukwedza rutsigiro vachiti mapato akakundwa ari kutsvaga uroyi pafiwa. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mucommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vati runyararo rwaiveko, asi pane zvinji zvaiitika zvakakanganisa mapato anopikisa.
Sarudzo dzanga dzine runyararo chose, asi hazvireve kuti panga pasina zvanga zviitika. Panga pane kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu. Tichipinda musarudzo pane mukomana unonzi Abel Mauchi wekwaGutu, uyo wakarohwa nekusyidzirwa kwavanhu kwemavoter slips vaitonzi toda kuona serial number. Kupiwa kwavanhu chikafu muruzevha chakafanana nerice, chakafanana nefertilizer, zvakafanana nekupiwa kwavari kuita futi mbeu munguva yechando isiri yokurima. Izvi zvinoita kuti mavhoti arerekere kudivi reZanu-PF. Asi pambeu apa tinenge tiona futi kuti mbeu iyi imari yevanhu vanobhadhara tax. Iri dambudziko rinowanikwa zvakare munana Mwenezi, munana Chiredzi, umo mabuda zvuru nezvuru zvemavhoti eZanu-PF, umo manga muchipiwa vanhu chikafu nezvinhu zvakasiyana siyana.
Asi mukuru wemabasa kuZimbabwe Electoral Commission mumasvingo vaZekspodurai vati sarudzo dzakaitwa murunyararo uye vakwikwidzi vose vaine mikana yakaenzana. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Kandri Maramba.